Vachitaura vari kumuzinda wavo weState House vamunangagwa vati vanofara chose kuti upfumi hwenyika huri kukura vakati gore rino huchakura nezvikamu zvinodarika makumi anomwe kubva muzana.
These successes are being recorded against a backdrop of the continuing illegal economic sanctions against our country. Sanctions have a deleterious impact on our economy. We therefore reiterate our calls for their urgent and conditional removal.
Kubudirira kwese uku kuri kuitika pasi pezvirango zvatakatemerwa. Zvirango izvi zviri kukanganisa upfumi hwedu. Ndosaka tichiramba tichitinga zvibisi.
Vati upfumi huchakura nekuda kwegoo rakanaka mwaka uno. Mitengo yezvicherwa yakanaka pamisika yepasi rese. Pamwe nematano ekumisa kupararira kweCOVID-19 ari kuitwa nehurumende yavo. Asi nyanzvimuyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti havabvumirani navamunangagwa kuti upfumi hwenyika huri kufamba zvakanaka.
Homwe dzevanhu dzinotaura dzega kuti zvinhu zvanaka here kana kuti hazvina. Ukaenza pari zvino izvi, mari yedu iyi iri kuramba ichidonha mumusika mutema. Kureva kuti nyika yedu haisati yasimba. Nyika inongosimba chete kana nyika ine indastiri inosenza zvakanaka. Vanhu vachaenda kupasa vachaona majobs ari foma, kwete zvekutengesa mabhero, kwete zvekutengesa mabhuronko zvatiri kuona zvichiitwa munyika muno.
Vamunangagwa vati hurumende iri kutsigira mabasa ekurima, izvo zvaita kuti nyika ive nechikafu chakakwana pamwe nekusimbaradza upfumi hwenyika. Vatiwo zvichitevera kubudirira kwechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19, masangano akawanda ekunze kwenyika ari kukumbira Zimbabwe kuti aite misangano yavo kuVictoria Falls, uko kwakatanga kubayiwa vanhu vakawanda nhomba. Vamunangagwa vatiwo vanoshushikana zvikuru kuti dambudziko rekushandisa zvinodhaka rapararira mune vechidiki, vakati vakatoumba komiti yemakurukota avo kuti irwise dambudziko iri. Vati pasi pechikamu chavabvura nhasi, paramende inotarisirwa kupasisa mitemo ine chekuita nekuendesa masimba kumatunhu. Vati nekuda kwaizvozvo, paramende inofanira kupasa mabhiri anoti Provincial Councils Bill, Urban Councils Amendment Bill, Rural Councils Amendment Bill, Traditional Leaders Amendment Bill nemamwe. Vatiwo pamitemo yese yaida kuvandudzwa kuti ienderane nebumbiro remutemo, pasara mitemo makumi matatu nemiviri chete, uye mitemo iyi ichavandudzwa muchikamu chechina cheparamende yechipfumbamwe. Mitemo iyi inosanganisira mitemo ine chekuita nemashandiro emauto nemapurisa. Sachigaro webato rinopikisa reMDCT Senator Morgan Komichi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemashoko avamunangagwa nekuti havana kuburitsa pachena kuti hurumende ichaita sei kupedza matambudziko akatarisana nevanhu, asi vati vafara kuti hurumende yave kudzika mitemo yekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution.
Ranyanya kundibata moyo yangarakamirwa nevana veZimbabwe ndere devolution, nekuti vana veZimbabwe vangu vachida kuti maprovincial councils achitanga kushanda and mari dzinoenda kumaprovinces zvichienda pamutemo, and vakasarudzwa kuti vamirire maprovinces vange vachitanga manje kushanda pamutemo. Izvozvo zvichaita kuti zvinhu zvinake, zvinhu zvifambe. So izvozvo ndo zvinhu zvabuda zvakanaka.
Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Scholar vatiwo, nhengo yeZANU PF Muzvare Tatenda Mavetera vanova mumiriri weSeke Chikomba vaudza Studio 7 kuti vafara kuti mutungamiri wenyika ave kugadzisa nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki pamwe nekodzero dzevana.
So we are happy kuti now iye zvinopaanei that bill richange richiputa in place rinotaura nezvemachild rights. Machild rights bills are very very important. Saka machild rights bill ndoona kunge ndomutemo wandanyanyofarira pane mutemo yavataura.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamunangagwa vataura mabhiri anofanira kupaswa neparamende, havaoni paramende ichipasa mabhiri aya ese sezvo yakatadza kuita izvi muchikamu chapfuura.
Saka zvinogona kuoma nekuti vamiririri vedu muparamende umu havasi kuita mabasa avo nepfungwa dzakanaka, havasi kushanda chaizvo kuti vaone kuti vagadzirisa zvinenge zvataurwa nemutungamiri wenyika. Saka pachaita dambudziko semaonero angu.
Mamwe mabhiri asina kupaswa ave kutarisirwa kupaswa muparamende yavhura nhasi anosanganisira Independent Complaints Commission Bill nePolice Amendment Bill. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.